be a leader of people from Matabeleland, people from Mashonaland, people from all races. Ana kugadzirisa nyaya yekukura hunzi. Ana kugadzira nyaya yemurambatsvini. Ana kugadzira nyaya the national question yekuti ma regions edu they must be equitably be developed. How do you have in this day and age one national television from 1980 for a country with a learned population such as ours? How do we have a country so developed and so civilized? In a Mazita, no Tumizane, my tribes, Mashonaland, Manikaland, Matabeleland. Why can't we have neutrally, geographically centered names? Anobatani Zanyika. That's why Nataran got our problem. Yam Darangwena Baga Pinda. They in the Angerin Gwena and the Gods of Changrai. Gadetis Wanangwena. What Munangagwa was supposed to do, which he missed, was to unite the people of Zimbabwe. Tape Zanyayam Zwa 18, I found out Changrai, we are Kuno. Mujuru, we are Kuno, Cherum Juras Navanu, we are Kuno. Go now. Akuna usina chunu. Jesus Baba Jesus. Kukula. Eka uri dogu taka. Tinokuda pano uya wapa. One kwatoita ma political parties ese vana dabengwa who are legends and icons of our liberation struggle. Uya kuno. Vakomana, this is what has happened, Mazimai. This is what has happened. How do we build a transitional narrative? In order to resolve the fundamental national questions,
yes,
as we define them, what are they? Towiran, Towiran, out of the period, Yakat, we must resolve the national questions. Oyo mnanga guanyengera, wana wana wanyengera. Uyo nana jinamas. Wakuda kubika poto wariwega. Iyo yaitamboza. Zino pawa wando wakuti washika bamukani. Muganu wacha waupuri no kutavana my ideas, they do not have capacity to resolve my problems. Naga muza mnanga wanikati, iwoka ni panyika. One day, jayo. Wazo ya watu na saku, nukuru ya ranya ya keshi, one day. Sikazune iti ya zei, nikati ayu. Muzimbabwe muna ya keshi problem. Muna ya confidence problem. Mune a trust deficit problem. What we must resolve are trust issues. People don't trust the government. Citizens don't trust the government. The state cannot be trusted because instead of being a protector, it has been a persecutor. So people don't trust you. Let's resolve that as a fundamental issue. So, ndakudzai kwataka bane pati kunopinda. Takuenda kuma elections. Ona idabu zikora taita wabitu wa tauru. Wamunanga kwa netimi yao. Wakutande kuma election. Isto batata atiende kuma election. Chakatanga ndo chakachenje. Pane ma elections atakataza kuwirirani. Mudara changirai maizo muta ande. Moenda ma election. Manje ni ndiri mpana wa ichidiki. Zinotema zinobuda ropa. And this duty manga, I say we can leave them. Because this is no longer among my alternative methods. You can see social media is a Zanduta or a right. Zuluto one kwa Zimbabwe. Said BC Aibo Panu. And Epapo Waka Urama. Jesus, Baba Jesus. Sakatili Papa Tichenda kuma election. My elections through tower of the most important things are true kuda.
Yes.
Kwa sababu intelligence never come na wali mkati. Zikanzi chamiza. Apo, ne papo, ne papo. Ndo pataka rola mna 2013. Yes. Kwa makaita se. Vane ma ballot paper aka print waku Israel. Ne ku China. Ma ballot paper wani ngari pre-marked and pre-voted. Ano mako wani ma serial numbers the same as the serial numbers of the normal ballot papers. So they are deployed to certain polling stations and certain constituencies. So that when you vote, it will not be reflecting that there is an X. But once you vote, the ink that is going to be applied on the ballot paper activates the layer that is going to then show the pre-marked vote. So if you are 20 of you who have voted, what will happen? I saw a guy from the UK here who was saying that. It's actually correct because it's military intelligence. We are going to take democracy. Democracy is in ours now. It's in our hands now. We will not lose this time. Whatever. Our war now is to defeat the tricks of Zanki. Because they don't win elections. They do fraud. There is a Mama Jesus. Okay. Thank you very much. I want to see you there. Yeah, thank you. Thank you. Chisa Mama Chisa. Ah, Landa, I'm going to say you. Landa. No, pretend I'm my brother. You know, story and I got only by YouTube. It's actually a true story. That's how I was explaining to you how they do it. So what will happen is that if 20 people have voted at the polling station, if those people, 14 of them have voted MDC and 6 have voted ZANU, in a pre-marked situation, you will find that they will be having 18 having voted for ZANU, 2 having voted for MDC. When you count, you will never be able to tell because your polling agents are the ones who will be saying, ah, no, the people who voted here for sure is 20 tallies. So you will never be able to catch them. So, but we have said to avert that problem, we need to make sure that we know who prints the ballot. So the approach our Minister of Justice, once beaten, twice shy, we will not allow ourselves to be duped again. Let's go and have one person like what they did in Kenya, what they did in Malawi, in Zambia, where they agree on who prints the ballot paper. Then they are there together for the security of that ballot. It's a security matter. Ballot, you know, that's part of what we are doing. In India, tower and the guy. Vanhu vazhinji vanoti Chamisa akati kana kusina ballot rakanaka hakuna election. We are not going to boycott the election. Because we are the election. We are the people of Zimbabwe. But I've told vakomana vese vemunyika yeZimbabwe kubva kuna Ngwena netimu yake. There will not be an election in Zimbabwe without a proper ballot. What does it mean? Isu tine mwongo munyika. Tikati hoo nyika haifambi. What do I miss? What is this? Darangus, what is that? You got Taisha? Miss Mama Giza? Kukuya? Miss Enzo? Why? Because we are not joking in a matter. This is life or death. I think I think you got a good thing. There are now and Jerry, and no change. Very good. London, but for the very more. But for the world, yes. We want to correct this. So, nyaye my election. Number 2, yacha gadrisa nyaye BVR vote. We have said that it's an audit. 5.4 million people. Are they real people or they are ghosts and spooks that have been put on the voters' roll? Maam tanga kubeza man. So, nyanjala na abiti mangwanani, we have instructed my lawyers, Edu. But at Kumiru Maloya, it's going to be a legal strategy and a political strategy. Yes. To make sure that we will stop them in their tracks. kuti hakuna nyaya yekubiridzira kwena tikaita election refer and free akawana 5% nono mupaka na sisi wangu I'm going to go to the diaspora. Not just those who work for government. Every Zimbabwe. Munofanange muchivhota ma areas amuri takaisa ma senders. We cannot have taxation without representation. Muno mutine billion inobva ku diaspora. Why should we have that billion without realizing that we must give them a billion of the vote? So inyaya takatsveta inoti iri constitutional court haisati yaitwa determined. But inyaya tiri kupusha pama 10 demands atinawo. Isu hatisi kuzopinda muelection tisina kuwirirana on what type of an election we are going to have. We are 3 months down the line. Yakawandisa nguva yo, it's not a matter of time. It's a matter of political will. Mnangagwa does not have the political will yokuita a free and fair election. Because anoziva kuti ndinomurova mangwanani ngwanani masikati anenge akumba. Uza mama chisa? Mkula? Izenzo? Eno kutinda kasiru wa mangoro mera na chandirai? Nakasiru wa mangoro mera nika pome wa ushingi unochikisa. So anifunduke, anichika, anikwati. Seraka uya chitaka nina sayi, kana nina biti pasayi. Nina na Welshmen pasayi. Neimwe kuru ya nina ayo, tinoke zirani. Kondo zangu ndakatsigirwa takatsigirana ne Zimbabwe muripo ndakatsigirana chero. We are pushing the issue of free and fair election. Paino pera iyoyo tozali basa renyu rakufamba. Nanzi vamuchiti nyaya kupe mwana mudiki aiwa. Kupai ndo yakulenda kuzotaura kupe. Isa Baba Jisa Bukula Izezo Sisi Kupe Hawana chayalo kundi Ramza Fuluka. I've met my chiefs kumate Belen. I met my senior leaders and community leaders kumate Belen. They've told me to unite the pack. But alenga aramba siyana inayo kutamuzizo mbata. Saka alenga abatwa na umwe mweo kusana kubata na msaneta na nai. Uka zingirane muna asina kupeka unonzilewo unopenga na mtahalo zingira unopenga kiyani. Nisa mbamba jisa. Kukula. Saka awonjisi siyangu hawa. Wale gire wakadago. Wano wawonu sakafa nai. Democracy is good. People must see differently. But she does not constitute a problem. Hey, she has to go. What about Zamola Kreoka? Hey, Wafundi Zwawanda, and I just go up to her. I see Zwai, but I don't wish I should. Yeah, you heard what I say? Hey, God, what's my party? I want this. Munemu nanu kwa zinjoda cheji, wapusa wapusa. Zimeneze usiku cheji pa cheza, ziwone kwi. Zivai cheji zokutewe. Yenyu muno izivai, nita kutenda it was kuya pano, it shows that he has a confidence in the narrative. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. So, I, ya ya ma gundayo ya ina kana nembase. Ma hizo zanatawo. Saka umisa tambura tinaye, saka tawura kumisuwa kafurika. Anenga ada kudzoka kumangani? Pane bendera imba iri yakanzi penga udzoke raini kachidzinga. Vati ukambopenga penga unofanira kuzodini? Saka aiwa regai zvakadaro zvegai zvikurirane. Sawi rinokurirane zviyo. Zvinhu zvichifamba zvakanaka. Panyika we are solid, we are clear. tatenderera maprovinzi ese hama dzangu ndikakudzai support yatina yamaruzevha. It's actually more in the rural areas than it is in the urban areas. Vanhu kumaruzevha vari kuti tasvinura tasiurwa nenhamo tanzwa nokukwaa sezvirei gore rino tinopedzerana nemukoki wenhamo. Ndikati mukoki wenhamo ndiani? Ndikati munomuziva munoshanda naye kuHarare. Saka patiri kuenda ndapedza nzira yatiri kuda yemafree and fair elections, ane mapanzwa ndakuenda kunyaya yekuti chii chatirikufanira kuita. Ndopedzisa, what is the agenda? Because hatikoni kubvisa zanu topinza imwe zanu tobvisa, because what we want is not a replacement yemunhu nemunhu. Saka tichinjamai tiro kubva 1998 tichitanga 99 tofoma pati vana munangagwa vana wirira nesi vakati hande zvokupenga pandakazoona manje gore rapera tikati mamuri right tikatiinda tikati no munhu anofanira kuchinjwa. Takati chinjai maitiro kwete munhu. Saka ivo vakagumira panzira vakanochinja munhu, havana kuchinja maitiro. Ndosaka ndaitaura ndikati hazvirei kuti kana tiembereka notenga jojeti yava musikana vamunangabva chero mukauya sei muchiri ndauya nekwakati muchiri vakudhara ivo vaya vaifamba navamugabe mundi dhiraivha nahwindi dhiraivha waneta asi hwindi tinokuza ndimi varidzi vokuponjesa mabhasikoro edu nemabhazi edu. Saka patinoenda kuelection we are voting for change. Kana vanhu vachida kuti munyika mugare zvakanaka uyai muvhotere MDC alive. Kana muchida kuti nyika iende kushanduka kwakakwana voterai MDC alive. Ini ndinonzwa nemamwe manzira andinoita nokuti nedzimwe nzeve dzomweya kuti ndakaendesa vanhu venyu kudiaspora nokuti pese pandinorevive a nation ndinotanga ndaisa vanhu exa. Kubva nguva yeIsrael, kubva nguva yeCanaan, Mwari kana va about to establish or restore a nation, he exiles certain people in that nation. Saka makangwara makachenjera makatumwa muri muno mudiaspora because makauya muzotora uchenjeri nokutapa ungwaru nokutapa experience and skill. Nyika yedu yakunaka, dzokai tigadzire chose. Muzavhunduka, muzavhunduka kuti vachabira vachaita sei. Kana pachinge panzi tinoenda nekoko hakuna kwavanoenda. Enda kugadzirira mazano ndiri kunetseka every morning. Ndiri kumuka ndichidzidzira kuti kana wakuita guard of honor unoita sei. Ndakashangira akaiyo nyaya yekuti hadzidzirai akazomboya kuna meko meko ari kuenda nokokuchizodziriga ndo iza mamajiza kukuna izenzo arakochinja chakuchaao zvinonetsa mani so tinofanira kudzidzira. Point iri yekuti change is inevitable. 2018 is our opportunity to change our country. And I can tell you, hazvisi zvedu, hazvisi zvemunhu chete. Nobody can stop a time yasvika nguva yacho. Apa patakuenda patakunogadzirisa restoration. Tiri kuda kuti diaspora ike zvino izvi. Takanotaurana navabiti. Tine chirongwa chichauya kwamuri online. We are creating a database of skills for reconstruction and reconstruction. Kuti kana uri engineer, uri doctor, uri nurse, uri teacher, toda kuziva nyika yauri tokuti kana tasimudza nyika tokudzoka sei kuzotitangira pamwe.
Which is a global brand.
You don't build on it, you don't leverage on it. Munhu wese anofanira achimwa mazowe achizikanwa kuti ano made in
Zimbabwe.
Tangande global brand rawauraya inofanira kuzikanwa kuti made in
Zimbabwe.
Zvinganisa izvo. Ndoda ndikudzai izvo zvinonetsa kana vakomana venya. Vachavanoona. Vana direction nokuti kuona hapana. Vakashanda navo kana mukoma munangagwa mucabinet. Vakanoita presentation, a keynote presentation mucabinet. Yakanga ine maeffects efire. You remember what Mutasa said? Zvikanzi moto wabva kupi? Ndikati maeffects. Ndikana mutana mugabe iwo chamisa uno uyo anezvinhu zvewizi witchcraft iwewo. Tisa baba chisa! Unozviziva abiti kubanakaita presentation. Ndinoda kuvaudza nyaya yekuti we can globalize our information system.
Yes.
We can make sure that we are connected to it and e-government. Yekuti kana mane e-government vamwe vakuna na i-gov vana smart government where things are connected. Ike zvino handi munozari unopiwa social security number yako yaunokura unayo. What introduced that in Zimbabwe? Musi waunozvarwa wopiwa manhumber, citizen number, ndo yaunoshandisa as you go along and we are able to plan as a government. E governance iyoyo yatoda kugadzirisa is number one. Why should we have Matebelele and ine maissues that I understand you one? Gukura hunda sati aitwa resolve. Take it down the line. And it no apologize. Let's apologize to those who were persecuted. Let's compensate those who have to be compensated. Let's have national unity and national forgiveness. That's how we are going to move our nation forward. Kwete kuita bury your head in the sand. Zvakaitika here? Ndisini. Aiwa. If you are in government, you are responsible. Whether you are the one who did it or you did not do it. It was collective responsibility. So inzwai vanhu vadiwa. Ini ndiri clear semwana wenyu. Ndiri kuti ndipei mukana. Vana vachiwenga vakarwa hondo yenyika vari vana vadiki. Mugabe wechidiki anga ane gwara. Munhu angagwa wechidiki anga ane gwara. But wechidhara uyu atinetsa. Even wechidhara munhu angagwa atinetsa. Panotoda wechidiki ane gwara. Gwara ndiro randiri kukupai. Tigadzire zvinhu zvakashata. Handigoni kupedza nyaya yegavhenenzi abiti because it's a long one. We are going to talk about values. We are going to talk about nyaya yekuita rethink leadership. Nekuti chinonzi kutungamirira chii. How to remold parliament. To make parliament a parliament of the people. How to make sure my institutions edu, my courts edu, they are truly independent. So that tinenge tine my institutions are strong, not an individual are strong. Number two, inya economy. My economy is not going to have a problem. Nakutaura inga ndichipinda, bond note is not necessary. Rikushandisa noro government kuba. Isu tirikusvika toti hatisikuda kushandisa mashizha kana matishu semari. Toda kubvisa bond note toenda kumaunti current system. Takamirira kuti hakuenda kunodhila nemaissues ana bitcoin, cryptocurrency nekugadzirisa other economic currencies. Zvinoita kuti ende kumberi. We are very clear about that. Kana rese bank torigadzirisa mari inenge yakazara kuti paka. Zvinhu zvese zvinenge zvava mugwara kwene zvinhu zvinoitwa nevakomana. So nyaya economy we are very clear. Chizamba machisa? Kukula? Izenzo? Imi munoti ngatadza kuendesa mberi nyika yedu neupfumi hwatinawo. Munozviona zvichiitika izvi. We have a lot of resources. We have good human resources. We can move our country forward. Sanya economy we are clear, productivity is the key issue. But more importantly, ngatidhile necorruption. Ike zvino mukanotarisa kuti corruption mwena wecorruption unoenda kupi unonobudira pazanup very border. Mamajita Gukula Mugatarisa, the Archbishop of Corruption in Zimbabwe are people in the ruling party. Nagafunza ni kana mkoma mpofundu zei. Kana uri mugovernment, how do you end up mkotu wawa mkuru mkuru ane mari kwese kwese? And why is it that people in government are the ones running away the matumbo wakakura wakanyanyo simba wama wasi kujika here? Isa mamajita Gukula. Ndendo. Kana mwari wakupa kutumbu wakakura za mkoma wanda wana panapa aslami shata unengu wetu wa shakanaka asika na wongo tu wapina mgafu memnyanzi ye kuno kora mai mkoma titi sanda ee hayo hawa maso kujamara nina rana kako kuno papata wanite taka tutaku gazirisa zuru sedu panyaye corruption. We must deal with corruption once and for all. Muna nenga haba maria nika hafa nikuwa nikuwa chofala kukwiza mchongo za zakaiwa paketo of this. Ukaita zoku ba mwombe 9 years. Ukaba maria huru mende life in prison. Weza huru sukuru wajwa misa president kana ujua wajwa misa wacho kana waba maria nika wazamu tupo kwa waza mazino fira mjeri. Kosa kaitu wa mchaina. Kosa kaitu wa nani wali siria. Chisa mama chisa. Ukula. Izengo. Azimbena kuti corruption. Dila li corruption. Ani kani kuti yes, let's deal with corruption. Badi hii ano zina kuti pasi hapa. Pane cha akata kura. Nikwende ya kira kakura. Hakuna mkura ano sumuka pate propaye kira sunu zake. Ano zwada kasumuka Afrika hawa nekwa. Number 3 is our social agenda. Social agenda, one of the best social programs, isn't it? They are national health system. Is that not correct? Why can't we have a national health care system that deals with 4 fundamental issues? Number 1, we must have a health care in our place about chronic diseases. BP, haifani kuuraya wanu, kenza haifani kuuraya wanu. Ene bandiru kupinda ena, kuna minister anofana kura hapu kwa kuwe neighboring country. Yeah. Urugura kisabu ya kwa 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 kwa. Let's correct our own hospitals. Instead of going to other hospitals, kule ma president aka gona kuchunga mira nyika zao. Let's correct. So healthcare is going to be key. Maritume wana kupi. Pari batuda uno chamba nenye ya ma contribution za ritu wa mungasa. Nema contribution za netu wa turu wana AIDS lay. So that we are able to have a standing fund in order enda uno dila nema health issues within the country. Isa mama jisa? Bukula? Isenzo? We also want to deal with what we call adult care. Laka uzawanu warare kutu 65 years. Kuna na Botswana 60 years. Wasika 65 years yawe mujikandi gere. Ike zuno ni tiski mujikandi mire. Mujikandi chikomera. Madara edo aoneswa nama na chembe. 65 years and above. Unofana kutambiriswa le hurumende. Bazi unofana kupinda mahara. Kisima unofana kupinda mahara. Teta nina kule kwenda. Nakata wa nikalika na hari mkazi unika kurora. Rora mahara. Kana hari murunde unika kurora. Rora mahara. That is where we are going in terms of adult care. That we score up in a plan at Nayo, which is to make sure with our education standards, we must beat on Harvard, we must beat on Ivy League, we must beat on Oxford. We have the intellect. What I see in 5 years' time. Is a Zimbabwe in my series of higher learning or to wait under the Bible that you have to do. NAST, University of Zimbabwe, Africa University, Solus, ZEG, all the institutes, Rakwa Sumuza Lefo, to make us what I enter my exchange program, we are able to go forward. Why don't we have a television station in Africa? It must be headquartered in Zimbabwe. We must plan for it. Africa is not articulating its narrative. Why? There is no vision. It will articulate what the continental level. Leadership, 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 leadership. What the social government? Number 4, infrastructure. In the house, that got infrastructure and domes. What? Kumaruzeva, Ipamunu Maget, Ipamunu Mbura, Ipamunu Foni, Ipamunu Road. What is that? I call them pillars of civilization. Let us get our parents in their villages. access to those things. All the other things render follow.
Yes.
But let us also go to what we are calling development in urban and set of rural areas. Transforming the settlement patterns. Reorganizing how our people are settled. Cabinet. It's more powerful than defense. I can reorganize our rural area for development. You can't develop Nemaspatial development that's now in space. We need to look at rural development. What's going on? So that we urbanize rural areas. Rather than what we are doing, ruralizing urban areas, which is as Borani hometown. We must test for all of the town. We need a piped water everywhere so that we are able to move forward. Jesus. Jesus. Jesus.
Ukula.
Jesus.
Ukula.
Ah, any? Any?